inguva dzekumafo masikati uye muzvare mesimo mumwe vagere paruware huri mumahombe kombe ari kumadokero kwerwizi hovhi chiso chavo chinoratidza kuti vane zvinhu zviri kuvanetsa muzvare mumwe vanogara kumasakeni kumaruwa ekusibhula kugwanda north inove nzvimbo iri makiromita 40 uchamhembe kwakadziva kumadokero kwedhorobha regwanda Studio 7 yakaona muzvare Ncube vakamirira kuwana vanhu vaizovabatsira kuendesa pasuro yechikafu kune mumwe mwana wavo pamwe nevanin'ina vavo vatatu vanogara kumhiri kwerwizi hovhi uko kunozikanwa kuchinzi kuEslengen izvo zvinoreva chitsuwa muzvare Ncube avo vane mwana ari kuyamwa vakati bhiriji reparwizi hovhi rakadhirika saka vanhu vakawanda vasi kukwanisa kuyambuka rwizi urwu vachienda kana kubva kuEslengen uko kunogara hambuya vavo
Lapha silandu kuzo uhambisela abantu abethu kudla sicela obudla besichaza.
Indawo yapano kuti ndizotsvaga vanhu angandiendesera chikafu changu kumhiri kwerwizuku kune vana vangu vanochengetwa nambuya vangu. Ndichatoita zvokukumbira vamwe vakomana vari kuredza ivavava kuti vayambuke vandisisirewo chikafu ichochi kuna mbuya. Rwizi irworwu rwamuri kuona urwu rwave nemavhiki anodarika matatu rwakazara ende bridge rakadhirika zvokuti vanhu vakawanda havachatokwanisi kuyambuka.
VaWellington Ncube avo vane makore 30 nemasere ekuberekwa ndemumwe mugari wekuEslengen. VaNcube vanoti nekuda kwekuti vanogara pakati perwizi hovhi nerumwe rwizi maleme vagari vakawanda vemunzvimbo umu havachakwanisi kurarama upenyu hwavo hwemazuva ose kusanganisira kuenda kuchigayo kana kuenda kuzvitoro. Vanotiwo vamwe vana vakawanda vanogara kumadokero kwerwizi hovhi havachakwanisi kuuya kuchikoro pasibhula primary nesekondari izvo zviri kuEslengen.
Davatis netisa vandu kuchapisa vese zvigaveni vese atenga ezinyi
tichazivi kunogaisa tichazivi kunotenga chikafu nekuti zvitore zvose zviri mhiri kwerwizi chikumbiro chedu chikuru ndechekuti tigadzirirwe bridge kuti tigokwanisa kuyambuka rwizi urwu tichinotenga kuzvitoro pamwe nekunogaisa sezvo zvitoro zvine chigayo zviri mhiri kwerwizi pane vana vechikoro vave nemwedzi vasingaendi kuchikoro nekuda kwekusara kwerwizi urwu kana bridge rikagadzirwa nekukasika zvinhu zvose zvichatifambira zvakanaka
svondo rapfuura vanhu vekuEslengen vakauya vakasirwa chikafu nezvikopokopo zveair force of zimbabwe uye rubatsiro urwu rwakauya pasi peboka recivil protection unit vamwe vanotenda kuti izvi zvakambobatsira vagari asi vanochema-chema nenyaya yekuti kunzvimbo yavanogara hakuchasvike mabhazi kana makombi vanorwara vanotadza kuenda kukliniki nekuda kwedambudziko rekushayikwa kwebridge uku
isesilenyanga sila bhasi special thini esihlala ku-island
tine nguva inopfuura mwedzi tisina bhasi kana kombi inosvika kuno kunyanya kwatiri kuno kuEslengen hatina zvekufambisa kana tichida kuenda kugwanda kana kubulawayo kana munhu achida kufamba rwendo unofanira kuti uyambuke rwizi asi unotombomirira kuti mvura iderere imwe nyaya ndeyekuti tine varwere munzvimbo munomu munhu akarwarisisa tinotoshaya kuti tinoita sei kumutakura nekuti kliniki iri mhiri kwerwizi
Vanko silatu kumalo anogara kumasakeni, asiminda yawo yavanorima iri kuEslengen. Vakumalo, avo vane makore 30 ekuzvarwa, vanotsinirawo nyaya yekukosha kwakaita kuti bhiriji rivakwe, uye vanoti vanorwadziwa nenyaya yekuti havana budiriro yakanyanya yavakaona munzvimbo mavo kwemakore akawanda apfuura.
Mabridge akavakwa panguva yehurumende yaSmith. Ini ndakazvarwa muna 1978 kuchingove nebridge irori razodhirika iri. Saka zvinoreva kuti kubva mugore ra 1978 kusvika pari zvino, muZimbabwe yava kuzvitonga hapana chitsva chakakwaniswa kuvakwa.
Vakumalo vakaudza Studio 7 kuti mumiriri weparamende weGwanda North vamadhodha naSpanda vakaudza vagari kuti vanoziva nezvematambudziko ari munzvimbo iyi nekuda kwekushayikwa kwebhiriji asi vakati havana zvakawanda zvavanokwanisa kuita pari zvino sezvo hurumende isina mari Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vaSpanda panyaya iyi Nzvimbo yeSibhula ndeimwe yenzvimbo dzakawanda munyika dzakatarisana nematambudziko akadai mushure mekunaya kwemvura yakawanda gore rino. Mvura iyi yauraya vanhu vanosvika 250 uye yaparadza misha inodarika zviuru zviviri. Ndakamirira Studio 7 pamakwe Township kuGwanda North ndini Taurai Shava.